vanotengesa ava vazhinji vavo madzimai vanoti mumigwagwa mavanotengesera havabhadhari mitero yavanoti yakawandisa kumakanzuro enzvimbo dzavo. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti makanzuro akawanda anobhadharisa mari inoenderana nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi maviri kusvika pamadhora makumi matatu pamwedzi, mamwe achibhadharisa dhora rekuamerica rimwe chete pazuva. Mumwe ari kurarama nekutengesa zviyo nemhunga pamugwagwa ndiamai Angeline Chaka vanogara kubhubhi mudunhu reMatabeleland North, uko kunoshandiswa mari yemarand yekusouth africa zvakanyanya. Amai Chaka vanoti vanotenga mhunga kana zviyo kubva kune mamwe madzimai nemarand makumi masere pabhagidhi, ivo vozoritengesa nemarand zana nemakumi matatu, zvinoita kuti varambe vari mubhizinisi ravo.
Zvimwe tinozvitenga tichitengese tichitengeserwa namamai anenge achida kuisa vana kuchikoro. Mwana akashaya bhuku kuchikoro vane ane bhagidhi ravo, ndoritenga. Ndaritenga bhagidhi iroro indoritengesawo murodhi vanida kufuta huku. Bhagidhi ndinenge ndatenga 80 rand, saka indozoritengesa 130. Saka geni yangu pamba yandinowana 50 rand. 50 rand mageni angu aya asimafuturand pemabatanizo. Ndonotenga zvichi munga iya iya ndandatenga nayo ndoendesa vana vangu kuchikoro kana kutengesa vana vangu.
Amai Chaka vanokurudzira vamwe madzimai kuti vasagarire maoko kunyange zvinhu zvakaoma sei.
Tanga takangogara tikaona tikakurudzigona mamwe madzimai ivo, saka indokurudzira mamwe madzimai kuti aiwa ngatirimei, kana tarima zvinhu zvembesa dzedu dzatarima ngatirena tosaroti titengese tiwane upenyu hwakanaka.
Mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa amai Chenai Motsi vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti kunyange zvakaoma vari kukwanisa kurarama kuburikidza nebhindauko ravari kuita rekutengesa huswa.
Katisi pakuronga kwedu tenga tichiitira kuti mabhandiro edu zviripo 5.50 cents, zviripo 10, tichibata tiripo 5.5.
VaGerald Ngaroro rekwamurehwa mudunhu reMashonaland East vanoti vanochera matombo akapamhama ekuvakisa anowanikwa munzvimbo yavo vachatengesera vanopfuura nemugwagwa. Vamwe vanotengesa muriwo nemadomasi pedyo nepamurombedzi vanoti vanoda kuzivikanwa saamai Mesi vanoti mari madhora 10 avanonzi vabhadhare pamwedzi akawanda sezvo kanzuru pasina nzvimbo dzekutengesera dzairi kuvaka. Panye yekudhura kwemitero yemakanzuru, sachigaro wekanzuro yekumaro yezvimba yezvimba Rural District amai Chipo Chipunza vanoti vanotengesa havari kubhadhara mitero kunyange vakadzikisa mitero yavanotengesa kubva pamadhora emunyika anoenderana nemadhora ekuamerica makumi maviri kusvika pamadhora 10 pamwedzi. Kunyange hazvo vari kunzvenga kubhadhara mitero kumakanzuru, vanotengesa ava vari kuzviisawo munjodzi huru yekutsikwa nedzimotokari pavanomhanyira kudzimotokari kana bhazi zvinenge zvamira parutivi pemigwagwa. Mutauri webazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe Muzvari Lucy Kuandiwa vanoti kunyange hazvo vanhu vachitsvaka kurarama vanokurudzira vanotengesa ava kuti vasamhanyire kune rumwe rutivi rwemugwagwa sezvo izvi zviine njodzi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti kune vanorarama nekutengesa vanotsikwa nedzimotokari nemabhazi vachida kuyambuka migwagwa kuenda kunotengesera kune rumwe rutivi rwemugwagwa kunenge kwamira motokari dzavanenge vachida kutenga. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakakuvara kana kurasikirwa neupenyu mutsaona dzakadaro munyika yose. Kunyange hazvo kutengesera parutivi pemigwagwa yekumaruva chisiri chinhu chitsva, uwandu hwevanhu vave kurarama nekuita izvi hunonzi huri kuramba huchikwira. Izvo nyanzvi dzinoona nezveupfumi dzinoti mucherechedzo wekuoma kwaita upenyu kwese kumaruva nekumadhorobha. Vamwe varimi vanonzi havachaendawo nezvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board kana kuti GMB vachiti kutengesera mumigwagwa kunovawanisa mari yakawanda kudarika yavanowana kuGMB, uye zvinovawanisa mari yemadhora ekuamerica pakare ipapo vasina kubudisa mari yekutakurisa kuenda kuGMB. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.